Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 26, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vafadzwa uye kugutsikana nezvigadzirwa zvemunyika zviri kuratidzwa kuZITF kuBulawayo uye iri kutarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo mangwana nemutungamiri weKenya waWilliam Ruto. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuIran uko vari kutungamira chikwata chiri kumirira nyika kumusangano weIran Africa International Economic Conference. Madzimai ekumaruwa anotambira nemufaro chirongwa chekuvhenekwa pamwe nekurapwa chirwere chegomarara rechibereko. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF rapinda muzuva rechina nhasi vanhu vakawanda vachibuda kuzoona zviri kuratidzwa nemakambani emunyika akasiyana siyana pamwe nekunze kwenyika uye vamwe vevapinda mugungano iri vachikwanisa kusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avanga vachishanyirawo nzvimbo dzevamwe vevari kuratidza mabasa avo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaMnangagwa avo vange vachiperekedzwa nevanakomana vavo vemapatya Sean naCollins pamwe chete navaWhitney Chivayo vatora nguva yavo vachitenderera vachiona nzvimbo dzakawanda dzemakambani emunyika pamwe neekunze vane zviratidzwa zvakasiyana siyana pamberi pekuvhurwa kwemusika weZITF uyu zviri pamutemo mangwana. Vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira nzvimbo dzinosanganisira Net1 nedziri pasi pemakambani ekuKenya neEuropean Union, vaMnangagwa vati vafara chose uye vagutsikana nekunaka pamwe nehuwandu hwezvigadzirwa zvemunyika zvavaona izvo vati zviri kunaka nekuwedzerwa gore rega rega. Mumwe weveruzhinji vapinda muZITF nhasi vari kuti vakufadzwa nezvavaona ndemumwe wechidiki muzvare Monica Sibanda avo vachangopedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvefinancial accounting paNational University of Science and Technology.
Hatisati edu tasvika pachinhano chepamusoro senyika, asi ndafarira kuti pane mamwe matertiary institution ari kuita mainnovation anofadza.
Mukuru anoona nezvekudyidzana neveruzhinji pamuzinda weAmerica muZimbabwe vaLarry Socha avo varikowo kuZITF vati nyika yavo inoramba ichishushikana nekwavati kusamira zvakanaka kwemabatirwo ekodzero dzevanhu muZimbabwe. Panyaya yekuti vamwe vanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika yavo zvinokanganisa makambani ekuAmerica anoda kusima mari muno, vaSocha vati kushandurwa kwakaita zvirango nenyika yavo inzira yekubatsira Zimbabwe kuti igadzirise matambudziko ayo. Vakatiwo zvirango zviripo zvakatemerwa vanhu vashoma nemakambani mashoma kwete kuti Zimbabwe yose.
It's important as US companies look to do business in Zimbabwe that Zimbabwe doesn't brand itself as a sanctioned country. As you know, President Biden terminated the Zimbabwe sanctions program on March 4th, and we have refocused our sanctions program.
Vakuru vakuru vehurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanogara vachitaura rekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero hazvizi pamutemo uye zvinofanirwa kubviswa. Uko mumiriri wemubatanidzo wenyika dzeEuropean Union muZimbabwe vaJobs von Kirkman vachipindura mibvunzo muhurukuro yavaita parutivi neStudio 7 vati EU yagara ichibatsira Zimbabwe munyaya dzechikafu nedzeutano nezvimwe, vakati vari mushishi rekuti paitwe ongororo yekutiwo vandudza rubatsiro urwu kusei mushure menzara yapinda munyika zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno. Pambunzo wekuti ndezvipi zvavanoona sezvikonzero zviri kuita kuti makambani MEU arambe achizeza kuuya kuzosima mari munyika, Vavon Kerkman vati pane zvinhu zvine chitsama zvinoda kugadziriswa zvinogona kubatsira kukwezva makambani EU.
We have seen the introduction of a new currency. I think
munyaya dzemari taona kuunzwa kwemari itsva, uye ndinofunga kuti ichi chine chezvinhu zvinogona kukwezva makambani ekunze kuuya muZimbabwe kana kushanda kwemari nemabhanga anga pale kunyatsofamba zvakanaka. Izvi ndezvimwe zvezvatinotarisira kuti zvichange zvanyatsojeka mukati memwedzi mitanhatu inotevera.
Gungano rezetaitf range richifanirwa kuvhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika yekenya vawilliam ruto, asi vave kuzoita izvi mangwana mushure mekunge vabatikana nezvimwe. Asi varuto vasvika muguta rebulawayo nhasi vakatambirwa panhandare yejoshua mukabo konyongolongomo navamunangagwa pamwe nemumwe wevatevedzeri vavo vakembo muhadhi pamwe nevamwe makurukota ehurumende anosanganisira gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amaiwo pamuchinguri. Ndakamirira studio 7 mubulawayo, ndini kudzanai musengi.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuIran uko vari kutungamira chikwata cheZimbabwe chiri kupinda musangano wepiri wekudyidzana kwenyika iyi nenyika dzemuAfrica mune zveupfumi weIran Africa International Economic Conference. Musangano uyu wavhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaIbrahim Raisi, avati nyika yavo iri kutsvaga kuchengetedza ukama neAfrica kuburikidza nekuwirirana, kwete zvavati zviri kuitwa nenyika dzekumawirira dzakawanda idzo vati dziri kungomora upfumi hweAfrica. Zimbabwe neIran gore rapera dzakanyoreranawo pasi zvibvumirano 12 mushure mekushanya kwemutungamiri wenyika iyi kuZimbabwe. Musangano uyu uri kuitwa kwemazuva 4 uye uri kupindwa nevamiriri venyika 30 dzemuAfrica. Nyika dzakaita seAmerica, China, France neRussia dzine misangano yadzinoita weupfumi pagore roga roga yekudyidzana nenyika dzemuAfrica, izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zveupfumi makwikwi anofanirwa kusimudzira Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Ishungu dzenyika yeIran kuti inge ichidyidzana nenyika dzeAfrica dzisinavo zvadzo chauviri zvekare iri nzira yekuratidza pasi rose kuti kusomorerwa kwatiri kuita seIran nezvatiri kuita namasanisizo atiri kuita tinazvo. Asi mukuongorora kwedu tinotoona kuti Iran inyika iri kutotamburawo zvayo zvekare. Nyika dzokuAfrica dzinosanganisira Zimbabwe dzinenge dzakasungoombira dzakondo noukama hwadzakaita tingati nguva dzehondo dzapfuura idzo, kuti vanoti vakadanwa havangati hatidi kuuya.
Tinoona kuti Zimbabwe ine urongwawo hwekunge ichigadziridza kudyidzana kwayo nenyika dzekumawirira zvikuru tichitarisa America. Ukama ihwohwu hunosiya papi ukama hwayo nenyika dzekumawirira zvikuru America?
Ndinoona kuti kupinda kwaita Zimbabwe uku handifungi kuti kunokanganisa chido cheZimbabwe kusimbisa ukama hwayo nenyika dzana America idzo, nokuti Zimbabwe yakabatana nenyika dzimwe dzeAfrica. Vagara vakabuda pachena kuti zvibvumirano zvedu isu muAfrica ndezvekuti hatina divi ratakarerekera, non-aligned movement iyeyi, tichiziva vese kuti America inyika ino iremekedza kodzero dzavanhu, kodzero dzenyika. Handifungi kuti ingabva yaramwa kushanda nenyika yakaita seZimbabwe, nokuti Zimbabwe iri kushandidzana nana Iran.
Tinoona kuti America, Russia neFrance dzakaitawo misangano yakadai dzichikokawo nyika dzemuAfrica. Nyika dzemuAfrica dzina zvatiri kuzowanawo here kubva misangano yakadai?
Kana nyika dzemuAfrica dzikasasunura pazvibvumirano napamisangano iyo iyi, hapana zvavanenge vachizenge vachiwana. Nokuti mukavona nyika hombe idzo dzedzo dzana America, dzana Russia nedzimwe dzichiita musangano neAfrica, zvinoreva kuti pane zvirimo muAfrica zvavanenge vachida. Asi vanenge vachiti ngatidyidzane zviya zvokuti isu zvindakupa zvindakutorera tichenjere ipapo.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakari kuOhio neStudio 7. Nepenyuro yeVoice of America inoti inomira nenyaya yayo yayakaburitsa iri pamusoro peBurkina Faso uye inotarisira kuramba ichiburitsa zvizere zvinenge zvichiitika munyika iyi isina divi rayakarerekera. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu akonzerwa nekunaya kwemvura yakawandisa kwemasvondo auraya vanhu zana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 155 uye kukanganisa vamwe vanodarika mazana maviri ezviuru 200,000 munyika yetanzania. Izvi zvakaziviswa nezuro nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vachipomera mhosva kukushanduka kwemamiriro ekunze kubva kuEl Nino. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken nhasi varatidza kushushikana kukuru nekutsigira kuri kuitwa nechina kugadzirwa kwezvombo neRussia. Vakayambira vatungamiri vechina kuti Washington inogona kuisa zvirango panyaya iyi. VaBlinken vataura mashoko aya kuBeijing mushure memusangano wavaita nemutungamiri wechina vaXi Jinping nevamwe vakuru muhurumende yechina uyo wabata nyaya dzekusawirirana kuri pakati penyika mbiri idzi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica toenda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa zviri kuitika muAmerica nhasi tichitarisa mabiko ari kuitwa mangwana kumuzinda weWhite House.
Muna kubvumbi wega wega mutungamiri wenyika yeAmerica nevatori venhau vepamuzinda weWhite House vanoita mabiko ekunyombana nechinangwa chekusetsana. Mabiko eWhite House aya ayo anopindwa nevanhu vane mukurumbira vakawanda anopa mukana wekunanganidza mashanduriro anoita mutungamiri wenyika matauriro kwevanhu vanenge achitaurira. Ndipo vakanakisisa vanonakidza nekuyevedza vanosangana nevasinganakidze vemitemo nezvematongero enyika. Vatori venhau ndivo vanotungamira urongwa uhu asi shasha chaidzo mutungamiri wenyika uye vamwe vanoita basa rekusetsa vanhu muupenyu hwavo vanosarudzwa kuti vauye kuzofadza vanhu. Dzimwe nguva mutungamiri wenyika ndiye anenge achiita basa rekusetsa vanhu sezvakaita vaive mutungamiri wenyika vaRonald Reagan muna 1986.
Avo vakati ndinomboshorwa ndichinzi ndinoita zvimwe zvinhu ndisina kusuma dare reCongress. Saka chii chashamisa apa? Zvinhu zvakawanda zvinongova darika wani vari mudare iri vasina kana ruzivo nazvo.
Gungano remabiko awa remuna kubvumbi iri rinopa vanhu mukana wekuti vaseke zvinoitwa nemutungamiri wenyika iye achipindurawo kuvatori venhau ava nevamwe vanenge vakokwa. Vakokwa ava vanosanganisira vanoita zvemafirimu kuHollywood nevamwe vane mukurumbira. Aya mashoko emutungamiri wenyika vaJoe Biden vachizviseka pamusoro pekukwegura kwavaita.
After all, I believe in the First Amendment.
Ini ndinotenda mukuvandudzwa kwekutanga kwebumbiro remitemo renyika kunopa vanhu kodzero dzekutaura zvavanoda kana kutevera chitendero chavanoda. Hakusi kungoti chamwari yangu Jimmy Madison ndiye akanyora bumbiro iri.
Sezvo rino riri gore resarudzo, vaBiden vari kutarisirwa kutaura nezve wavari kukwikwidzana naye musarudzo yemutungamiri wenyika. Martha Joint Kumar inyanzvi munyaya dzezvematongero enyika uye achinyora mabhuku.
I think one of his central themes throughout his presidency has been
zvinofunga kuti dingindira remutungamiri wenyika rinenge riri rehutongo hwejekerere zvemingamupfinyi
zvawakatarisana nazvo parizvino.
Mabiko aya itsika yeAmerica inoteverwa nemutungamiri wenyika ega ega, asi muna 1981 mutungamiri wenyika vaRonald Reagan havana kukwanisa kupinda muurongwa hwacho sezvo vainge vari muchipatara vachirapwa mushure mekukuvadzwa nemunhu aida kuvauraya. Kwemakore ose aya vatungamiri vese vanga vachienda kumabiko aya kunze kwava Donald Trump, avo vasina kubvira vaenda kwemakore mana ose avakanga vachitungamira. Muzvare Joined Kuma vanoti,
ndinofunga hazvisi zvinhu zvavaida havo kuita.
VaTrump vanonzi vanogona kunge vakatora danho iri mushure memabiko akaitwa muna 2011 apo vainyomwa nevaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama nemumwe anoita zvekusetsa vanhu Seth Meyers, uyo akati
Donald Trump anogara achiti ari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika achimirira maRepublicans. Izvi zvinoshamisa nekuti ndaifunga kuti achakwikwidza sechiseko chenyika.
Vamwe vanoti kusekwa uku ndiko kwakatopa vaTrump chidokwa dokwa chekuti vapinde musarudzo yemutungamiri wenyika, izvo vaTrump vanoramba. Vatungamiri venyika vakawanda vanotora mukana uyu kunyomba vatori venhau, asi vachitorawo mukana uyu kuvarumbidza. VaBiden vakati kutorwa kwenhau kwakasununguka musimboti weveruzhinji kwete muvengi, zvikuru sei munyika dzekuti vatori venhau vakanyomba mutungamiri wenyika vanokandwa mujeri sezvakataurwavo nemumwe anoita zvekusetsa vanhu Trevor Noah makore maviri adarika.
Munonzwisisa here kuti zvinodadisa sei kuti ndamira pano ndichiita dambe nemutungamiri wenyika yeAmerica, asi hapana zvandichaitwaka, handiti?
Kukosha kweutongo hwejekerere nokutorwa kwenhau kwakasununguka zvichange zvichiratidzwa zvakare muWashington DC mangwana mugovera manheru. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA. Maiverengerwa neni Tanonoka Wande.
Mamwe madzimai ekumaruva anoti anotambira nemufaro chirongwa chekuvhenekwa nekurapwa kwechirwere chegomarara rechibereko, icho chiri kutungamirwa nebazi rezveutano richitsigirwa neWorld Health Organization. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mamwe madzimai ari kufara nekuuya kwechirongwa ichi munharaunda yavo ari kumakonde mulinho rematonarendi wese, aya anoti pari zvino kuongororwa kwegomarara rechibereko uku kwave kuitwa pakiriniki yeumbowe iri pedyo navo, zvichienzaniswa nakare pavaienda kunoongororwa kuchinhoi kunova kure uye kuchida mari yekufambisa. Kiriniki yeumbowe imwe yemakiriniki mazana maviri akaitwa nzvimbo dzokutorera zvinozovhenekwa pamunhukadzi kuti zviongororwe kuti ane gomarara here kana kuti kwete, zvinyonzi nechirungu masempo. Amai Barbara Matariranwa vekukaswa makare mudunhu diki remakonde vanoti vakaongororwa nekuti vari pachirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikamisa ukasha hweHIV and AIDS, sezvo zvichinzi vanhu vakadai vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere chegomarara rechibereko.
Takatadzinzitestwei nhau yekuti ndiri pamishonga, saka ndaakuzvifarira kuti ndize pandimire.
Mumwe mudzimai akaongororwa amai Jane Kavaya vanoti kuongororwa kwakanakira kuti munhu anoziva zvaari uye kana ane chirwere anokurumidza kurapwa tisati chakomba.
Chakanakira kuti ukaziva kuti une chirwere unobva warapwa nguva iyoyo isati chakura, chinhu chaisati chaenderera mberi.
Asi mumwe mudzimai wechidiki amai Privilege Masarakufa vekudoma vasati vaongororwa vanochirongwa ichi chakanaka asi hachisi kushambadzirwa zvakakwana kumaruva sezvo vakanonoka kuziva nezvacho.
Inini chaita kuti ndisati ndateswa nekuti ndasati ndanyatsondanzwa programu iyi.
Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakabvakachira kiriniki yeumbowe pamwe nevamwe vashandi veWHO vainge vabva kumuzinda wavo kuSwitzerland vanoti chirongwa ichi chiri kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushomeka kwevanoongorora kufamba mitunu yakareba kwemadzimai vachienda kumakliniki kunoisa masambos uye kushomeka pana utsanana wenzvimbo kana kuti village health workers
maona tichitaura nyaya kuno kutine kushomeka kwe yatinoti ma village health workers nekuti vavo ndo vanogara pasi ndo vanotaura nevanhu.
Dr. Mombeshora vanoti senzira yekuderedza mamwe matambudziko aya vachaedza nepavanogona kuchengetedza vashandi mubazi rezveutano nekuvapa zvikwanisiro dzimba dzekugara pamwe nezvekufambisa kuti vasatize vachienda kunotsvaka mafuro manyoro.
Zvii zvatingaita kuti varambe varipo vasaenda. Saka tiri kutarisa nyaya dzekuti pekugara tovavakira pekugara pasiri pekuti ndepavo asi kuti ndepedu hurumende. Kana uchishanda muhurumende unogara ipapo pachena.
Asi nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera uwandu hwevashandi vezveutano vose zvikuru kumaruwa uye vanofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kwete kupiwa mabhazi ekufambisa kana pekugara.
Hatigoni kuchengeta mahealthcare workers kwatingati kuretaina mahealthcare workers nokuvapa mabhazi kuti vauye kubasa. Vanhu vari kuda living wage. Munhu ngaapuwe mari yake oziva kuti anoita sei nayo yakakwana.
Vakafanobata chigaro chemukuru weWHO muZimbabwe Dr. Sara Wanyoike vanoti Zimbabwe iri kuita basa guru munyaya dzekupedza chirwere chegomarara rechibereko asi vachiti inofanirwa kusunga dzisimbe kuwana zvimwe zvikwanisiro uye kuwedzera vashandi veutano kumaruwa. Bazi rezveutano rine chirongwa chekuongorora gomarara rechibereko kumadzimai ose ane makore ari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika pamakore makumi mana nemapfumbamwe kana kuti 15 kusvika ku49. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguwa yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 makadii apa? Ndiwe Fred Chikuvire uyo. Mukoma Jonga, mukoma Blessing. Tirimo muwapusa wapusa United Zimbabwe. Hanzi Money Change ndi anoita kuti zigiri zvaye Zimbabwe. Vapeka nyika pamoney change vairane ndivaridzi veekonomi. Zvakauma.
Kuna kwazvinoitiwa zvekuti kwai munhu kuri kuenda pinda mubhengi totopiwa mari yenyika ndodai besidesi hakuna zvakadero zvinofanira kunge zvine maprocedure namaprocesi acho munhu ngaajaire kudya mari yake muno nokushandisa mari yemuno kwete zvekuzvii ndosanzoona chero Britain paikajoina EU vakaramba vane paundi yavo vana kuda kujoina euro inyaya yekuti mari yokwako inodadisa mari yenyika yenyu mei muchizvikondrora kuti ari pamadiri enyu isaka zviri kuitawo kuti kwai mautikarisi watovatizi hai ndezveutsotsi zviri kuitawa namatsotsi anoda kuba.
Studio 7 ndijon chiri kunetsa muZimbabwe nyaya yemavhiki nyaya yemari yamuri kuramba muchingochinja muchichinja mabhere acho kuti mazvichinja chakati chiri kunetsa muZimbabwe haisi mari iri kuda kuchinjwa chiri kunetsa muZimbabwe kuda kuchinjwa government hurumende iri kundove kuda kuchinjwa izvamuri kuita kuramba muchichinja mari izvi zvinototipedzera nguva nyika yedu ichiramba ichingoenda kumahwe hurumende ndiri kuda kuchinjwa kwete mari ndofunga ndizvo zvibedzi.
Ndoona kuti government yedu kana ikabudisa mari ka ngaikase kuanaunza kuti zviro zvakayama soo mari ichafamba sei mari inouremu hwakadai bhozi tinaana mbuya tinaana sekuru mukatumu vari kutorohwa pashi petsoka kutaura kudai saka manji vanofanira kuti vakase kuanaunza kuti zviro zvakayama soo soo vamwe vari kutobudirira ndo chinguva chekutoti vamwe vanotobudirira pona pa 4 days dzona idzinedzi pa 2 weeks dzona idzi vana vari kutobudirira ipapo yeitofamba ichirova vamwe vanhu pashi petsoka. Kumakata vaudze makwingita shata.
Pastudio mwakadini mweshe ndiri kuno kuchipinge kwamariya mwamariya muno ndinodawo kuti avo vana mushaya vanhu avo ngavagadzire mari yavo zibuzum gold ravo rigwinye kwete kuda kupomera mhosva kwevanhu vasina nebasa reshe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wesungura anonzi Stefani Pedzi remagitaro achinzi Dr. Steve anoimba nechikwata cheMangiza Clan Band. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga wa Studio 7.
It was a period of my wife and his ago.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Isusu challenge atina ende sponsorship, atina sponsorship. Zvinhu zvese ndinoita ndega nemapenzi dzimba dzangu. Tinotomhanya kutsvaka mashozi. Tiwo mashozi atoenda sei, saka dzinguva tinotadza enda kumashozi nekuda kuti mari panenge pasina. Zvifambisi zvekuti tiende kumashozi pia tinayo ida kuwedzerwawo kuti nyatsoita zvakanaka. Saka mungozva mizi kana zvano mari.
Mune mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Mashoko andinawo kuvatsigiri vendengoti ndina chene makata mungoro chero ne 6 albums vatsigiri ndovanoita kuti tiende kumberi. Tinotirambai makangomira nesu muchingotisimbisa kumastations kupi nekupi muchipotero music yedu. Vanoda kutibata vanoristrima Harare kuburiro 5 ndokwatinowanika ndokuti tiri best. Namba yedu inoti 0715797114 iri paWhatsApp kana pacalls. Tene email mangizamusic@yahoo.com. Tene tine wanika pa Facebook Dr. Steve and Mangiza Clan Band. Pa YouTube ndizvo Dr. Steve and Mangiza Clan Band ndomaendwa sedu.
What's a Friday tombo rova kamwe chete zvinondinetsa.
Yekambo kanonzi zvinondinetsa kubva kuna Stefani Pedzi remagitaro achinzi Dr. Steve uyo amanzwawo muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo runouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu, batai nhare nhamba idzi +1 202 465 0318. Musakangano chirongwa che Live Talk nhasi manheru na 8 p.m. apo tiri kutaura nezvedanho ratiri kutarisa riri kuitwa pamusoro pemari chaizigi tichiona kuti yemapepa iri kubuda nemusi wechipiri svondo rinouya. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle lamhlanje kungolwesihlanu mhlaka 26 kuMabasa 2024. Igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubhode endaweni ezitshiyeneyo embukisweni wamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair kobulawayo phambilini kokuvulwa kwalumbukiso ngokusemthethweni kusasa. Umsakazo weVoice of America usola inyathelo likahulumende weLibhekina Faso elokuvimba ukwethulwa kwezindaba zawo kulelo lizwe. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukwele Iran emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwaleli lizwe lamazwe aseAfrika kwezenotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ubhode endaweni ezitshiyeneyo embukisweni wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair kobulawayo phambilini kokuvulwa kwawo ngokusemthethweni kusasa. Umnangagwa uncome kakhulu impahla elungiswa ngamankampani eZimbabwe esithi ilohlonsi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umongameli Mnangagwa ubehanqwe iziphathamandla ze-ZITF amadodana akhe angamawele uSean Lo-Collins kanye losomabhizimusi odume ngokuthengela abasekeli bezanu-PF izimota umnumzana Wicknell Chivayo. Umnangagwa wethekelele indawo ezitshiyeneyo lapho okubukisa khona amankampani akuleli kanye lavela kwamanye amazwe wancoma kakhulu impahla ehiqizwa ngamankampani eZimbabwe esithi ngawazinga laphezulu. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokubhodabhoda umnangagwa uthe uyathokoza ngamalungiselelo alumbukiso wona ozavulwa kusasa ngokusemthethweni ngumongameli William Ruto wawele Kenya.
Ngokuthokoza kakhulu ngalokho okutshengiselwayo lezinga lalokho okutshengiselwayo kuhle kakhulu sibili.
Esuka ezitf umnangagwa uhambe wayahlangabeza umongameli Ruto egcekeni lendizamtshina eleJoshua Mqabuko Nkomo International Airport kobulawayo ekutshoneni kwelanga. Umgcini sihlalo weZITF umnumzana Busisa Moyo onguye obetshengisa umnangagwa e-trade fair uthi kulamankampani edlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye 766 abuyisayo lonyaka njalo aphezu kwekhulu 115 ngavela kwamanye amazwe.
Of that 706, about 15% are foreign exhibitors. Lapha kobulawayo amakampani abukisayo about 20%.
Omunye wababukisayo ngusomabhizimusi osakhulayo osekelwa nguhulumende weMelika eZimbabwe uNomazulu Mguni obukisa izicathulo azithungayo zona athi zimlethela inzuzo.
Ama shoes, it does
Omunye njalo obukisayo unkosazana Lester Jake okubhizimusi lokupheka amafutha okugcoba uthi ulethemba lokuba umbukiso lo uzamupha ithuba lokuthengisa impahla yakhe njalo akhulise ibhizimusi lakhe.
Ngaphakathi kwethu wonke 100% organic, awala mithi efakiweyo engekho organic.
Umnumzana David Gate obona ngezamabhizimusi lokuthengiselana emele uhulumende we-United Kingdom eZimbabwe uthi nyakenye benza amabhizimusi adlula ingxenye yebhiliyoni eZimbabwe. Amazwe aphetheya abukisayo agoqela elemelika, iBrithani, iChina lamanye. Lapho okubukisa khona iMelika, umkhokheli wesigodlo salelizwe eZimbabwe u-Ellen French uchone ekhuluma labantwana besikolo ebachasisela ngenhlelo zemfundo ezipha izizalwane zeZimbabwe ithuba lokuyafunda kweleMelika. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair upha amankampani ithuba lokuthengiselana njalo owalonyaka uhamba phansi wendikimba ethi Innovation, the Catalyst to Industrialization and Trade. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo ZITF, ngingu Anastasia Ndlovu.
The Voice of America.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukwele Iran emhlanganweni oqoqwe yilelo lizwe lenkokheli yamazwe yase-Afrika ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana o-Iran Africa International Economic Conference. Umhlangano lo ufana leminye eqhutshwa ngamazwe athuthukileyo lenkokheli ye-Afrika agoqela eleMelika, France leRussia mnyaka ngomnyaka. Kambe afunani eAfrika amazwe la njalo eleZimbabwe lona kuyini elikutholayo? Sixoxele ncwethi kwezokwethula kwemibiko njalo ehlaziya ezombusazwe uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Kuveza obala ukuthi into lena singathi ukulwisana kwamazwe emhlabeni kukuncintisana kwamazwe geopolitics okuzama ukuqhelisa ubuzwano lamazwe amaningi, and iAfrika kukhanya sekuyiyo nje ephakathi lapho. So akumangalisi ukuthi ikhona lapho. Ngakho iZimbabwe layo mbona sengathi ayifuni layo ukusalela ukuthi kukhanya ingani yelizwe lingafuni uhamba lamanye amazwe, ngoba amanye amazwe la ayakhona ayakhonale ukuzama ukuqhayisa uzwane lamazwe amaningi-ningi lawa aqhuba inhlelo zokuzwane le-Afrika.
Sesike sabona amanye amazwe amakhulu afana laboMelika, oFrance laboRussia lawo alemihlangano efanayo labakhokheli be-Afrika ayenza iminyaka ngomnyaka. Kuyini kahle-kahle okufunwa yilawa amazwe e-Afrika?
Kunzima ukuthi sitsho nje ukuthi bona bafunani, kodwa esikwaziyo nje okumqokayo ukuthi ukuncintisana kwamazwe azizwayo, azibona wona izingqungquthela, azibona angathi angalwisana lamanye amazwe kwezokuba lento lesingathi influence emhlabeni. So yinto abayitholayo. Okunye futhi esingakutsho ukuthi amazwe e-Afrika, i-Afrika inongokwayo uma siyibhekile inkulu kakhulu elamazwe amaningi afika o-50 something. Kulani lapho wonke la mazwe ale ma-minerals amaningi nje, ogolide, oplatinum, o-uranium labo baniba. Ngakho-ke akula lizwe elizizwa emhlabeni elifuna ukuthi lithwe lona ilizwe eliqakathekileyo, ilizwe elisabekayo emhlabeni, elingama laphana lingafuni lawo ma-minerals.
Kubudlelwano bokuthengiselana lobu, ungathi amazwe ase-Afrika ayayithola yini inzuzo efaneleyo?
Abantu abayibo abahubusayo yibo abatholayo lezi moli zabo, labantu babo nje. Ngathi abantu labo abaholayo, ngithi e-Afrika ungawubhekisisa, abantu abaningi abangathi bayaphumelela e-Afrika balabudlelwano kumbe lobuhlobo labantu abaphezulu abaholayo. Ngakho-ke umuntu kamakhaza nje singathi sikubeke simuntu osekhezi kumbe osekZN kumbe sikubeke sithi umuntu osemzuzu emalanga, awungeke utsho ukuthi utholeni ngobudlelwano belizwe lakhe la lamazwe lawa lakufana labo Turkey, oChina, oRussia. Kodwa kukhona ihlekane elincane elingathi liyathola laba bayibo bayenelisayo ukuthi babe lobudlelwane labantu ababuya bezothapha ama-minerals ase-Africa.
UDokotela Mthulisi Mathuthu yingcweti kwezokwethulwa kwemibiko njalo uhlaziya ezombusazwe. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende weMelika.
Kusukela ekuqaliseni kokulwisana phakathi kwele-Israel nabalweli beqembu leHamas labesiPalestina mhlaka 7 Mfumfu nyakenye, eleMelika selenze yonke imizamo yokuphathisa ngokudla nokwelatshwa kwabalinyazwayo kulimpi eGaza ukuze kwehliswe ukuhlukumezeka kwabantu makhaza abangahlumanga besiPalestina, ikakhulu omama abantwana lasebekhulile. Emhlanganweni lentatheli ezindaba uMelika hulumende weMelika emhlobuleni oweMiddle East ibona ngezoncedo uMnumzana David Satterfield uthi isilinganiso soncedo oluthunyelwe eGaza kwinyanga ezimbalwa ezidluleyo lube lokhe lusengezelelwa. Ele-Israel lalo lithethe amanyathelo aqinileyo kuphathisa laba bantu kumaviki adluleyo. Indawo e-Erez leminye imingcele iyasetshenziswa ukuhambisa uncedo kulaba bantu. Lokho kusenziwa ngokucela kweleMelika. Imingcele eminingi engaphose ifike ikhulu 96 yokuchaphela eGaza isivuliwe ukuze isetshenziswe ngakwenhlangothi ezijineyo ezenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba o-United Nations lezinye. Umngcele weJordan sikhuluma kunje usetshenziswa yizimota ezinkulu ezithwele uncedo lokudla lemithi endaweni eduzane lomngcele owe-Aman zingena eGaza. Ngokunjalo lasemingceleni enjengeKarem Shalom, kodwa ngesikhathi esilandelayo uncedo luzaba luchapha emfula uJordan oyiwo oseduzane leGaza. U-Ambassador Satterfield uqhubeke njalo ethi siza kwengeza inani lezimota ezithola lolu ncedo kumaviki alandelayo, njalo siyasuthiseka ngoncedo oluphuthumayo oselungena eGaza. Yebo, mkhulu umsebenzi okumele wenziwe, kodwa sokube lenguquko enkulu. Imizamo yokukhulumisana nokubambisana kulolu hlelo loncedo lokhu iqhubekela phambili phakathi kwenhlanganiso ezehlukeneyo zamazwe omhlaba, kodwa okudanisayo ukuthi inani lezisebenzi zalezinhlanganiso eselibuliwe kule impi lokhu liqonga, kutsho u-Ambassador Satterfield. Wathi kumele umhlaba wazi ukuthi iqembu eleHamas elabalwa becatsha lilakho ukukhetha kulandela iziqondiso eze-Oslo Agreement, zona ezibalisa ukuhlala phansi kukhulunywe njalo kukhunyiswane umlotha kulokuqina ngodlakela lokulwisana kundaba ezihluphayo phakathi kwabesiPalestina labe-Israel, kunokuthi iHamas ikhethe indlela yodlame ukuqeda ufuthelana kwamazwe omabili khona ukudala ukubana abantu makhaza babe yibo abasala behlukumezekile. Uqhubeke njalo u-Ambassador Satterfield esithi masingakhohlwa isisusa salingxabano, njalo kuqakathekile ukuthi ele-Israel libe leqiniso lokungenzi umsebenzi wokuhanjiswa koncedo ebantwini okumele baluthole ube nzima bona kabaqondane leHamas, hatshi abantu bonke besiPalestina abangelacala.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Umsakazo weVoice of America ususole kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende wakweleBurkina Faso izolo elokuvimba ukwethula kwenhlelo zawo okwamaviki amabili ebulenjini be-internet kulelo lizwe. I-VOA ithi ilusizi ukubona ivinjwa ngalindlela zinhlangothi ezinjenge-Superior Council for Communication ukusabalalisa ulwazi lezindaba eziphathelane lokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni lelo ngabebutho likahulumende eziphuma enhlelweni izalo ezobulembu. Indaba zokuhlukunyezwa kukaZulu ngabebutho Seze tulelwa inhlanganiso zomanyano wamazwe abensundu lomhlaba eze African Union le United Nations ukuncedisa ukusungulwa kophenyo ngalezi zika. Okwamanje sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, nina elisinika okwaneleyo thina singumphakathi esiyivele siyikho sikudinga. Yabonga kakhulu. Bengicela ubaba uZephu Mkandla, umfundisi wekholo lesiKristu, ukuba abe le group yakhe lapha azathi ma efundisa khona kube yisikhathi sakhe abe le group yakhe sikwazi ukumlalela kuhle sikhole ilizwi likaThixo. Ingathi ubaba uMkandla lapha khona angayizwa i-audio abe le group yakhe eqondane layo ukuthi sibe sixhumana laye simbuza asiyicacela ngisa kuJehova.
Kusitudio 7 lesitudio 7 anyabezwa abantu bakhuluma indaba yokuthi kumele kuvotele ibandla lizophikisa kuleyile lizovotelwa. Kuvote Zimbabwe sicinile ngo-2023 kunye lishamisa 2023 kwangabilo tshintsho kwangabilo abantu abasekelayo kuyina-2018 waqondi wathula kuyina-Tsomirayi 2008 ovele kuvote Zimbabwe sokuyikudlala kuvote Zimbabwe. Into esifunakala Zimbabwe kuphela i-strategy sokuthi abantu chinja njani iparty yobusayo, ikhipha njani iparty yobusayo. Ngoku vote Zimbabwe sukuyikudlala abadala, vote Zimbabwe sicinile last year. Mbona kulo muntu uzophinde vote futhi shabana.
Lami ibingelele mina lapho Studio 7 ikhuluma naye uChef Chuma ngelapho Chimile Cholocho. Hayi bantu, sesikhathele ngendaba zezana, sesikhathele ngendaba zezana, sesikhathele kathi bona kabadinwa yini, kathi babusikizele. Siyahlupheka bantu, siyahlupheka emakhaya lapho, azibambeki ezitolo, azibambeki yonke indawo. Bantu bezana ake lifunge isidingo.
Akona akekho ozophapha, akekho umuntu ozomdiza emoyeni. Othi kwenza labo mnyaka kwalaba bazoya phansi kuphela, bazofa. Lo bengahlukumeza abantu bebabulale beyenzeni njengalokho esikubonayo, kodwa bazogcina phansi la, ngeke baphaphe labo, bazafa. Kanti bazayanga phezu kokubulala abantu okungaka, phezu kokuhlukumeza kwabantu okungaka, ngeke bephaphe. Miningi kabi imiphefumulo ephasi ngenqabo mnyaka kwa, miningi kakhulu. Sibala nje mathebelele nje more than 20,000 abantu abaphansi abantu omnangakwa lo lishiwenga lo more than 20,000 abantu esibabara abaphasi emathibilini abantu angibo la
kana msizakazeni omuhle linjani kuzindawo nasonke just 7 balaleli bongaba sizakazwa ka Studio 7 abasinika izindaba esilohlonze ngamalanga ngamalanga. Siyancisa uMalathi Nkomo uJoseph uGawula kanye lo Obed Mpofu ukuthi belalele labo Studio 7 ukuze beze ukuthi hayi le nto abayikhulumayo ezanupf ayisebenzi. Na amaZimbabweni zanupf vele asisayifuni. Sicela lalaleli izinyo zibizwe ama-odio kuthi hayi madoda vele ipatheni asiyifuni. And utshona usithi nje uhamba le zanupf mfana lo muntu ohamba nje ngendlela lana esiludonga vele ayihambeki. Izanupf isifana lodonga nje, into esiyagugayo nje, indlela engasasisebenziyo nje. Sokudingeka ukuthi aloko kuyacinta enye indlela eceleni abantu behambe kuhle bengakhobeki. Akukhona udonga lolu izanupf, into sokuyisifula nje, akusahambeki yele akusanyatheleka. Kubona uMalathi Nkomo bakholisana phakathi kodonga leyo lizanupf, into nje esiphelile nje ngiyaswela isinto yokulahlwa nje ngagama lamuvukanizolo sekhezi mafisa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lawa mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden wenza udaba lwamalungelo okubeletha indikimba yomkhankaso wakhe wokhetho esola ancintisana layo umnumzana Donald Trump, athi ufuna kwethulwe imithetho elukhuni evimba ukukhipha isisu. Emkhankasweni wakhe uTrump wethule umbono ozinzileyo kulolu daba ohlukane lwabanye bakhe abebandla lama-Republicans. UChris Gande weStudio 7 usethulela lolu daba elitolikela udaba olulotshwe nguScott Stearns owe-VOA.
Umonga
umongameli Joe Biden ukhankase esigabeni seFlorida lapho umthetho wokungavumeli ukususa isisu esesedlule inyanga eziyisithupha uzaqala ngeviki ezayo.
Lokhu yikwenza ilungelo lokuzala libe licala ngesikhathi abesifazana abayabe bengakabi kwazi lokuthi bazithwele. Kulihlazo.
Lumthetho weFlorida uza kuba ngomunye wemithetho encindizelayo elizweni eza kuba yikunqoba kwabebandla lamaRepublicans, kutsho ofundisa ekolijini leUniversity of Miami unkosikazi Caroline Mahler Corbin.
Abalezinkolo ezithi impilo iqala esiswini, ngokunjalo ukuzithwala kufana nokuthwala umuntu. Lesi sinqumo siyikunqoba.
Lokhu kuyinsinda bayithiye kumnumzana Donald Trump othi umthetho weFlorida ulukhuni kodwa aphinde afune ukukhumbuza abavoti abangafuni kwesulwe umthetho wokukhipha isisu ukuthi nguye owamisa umthetho wesizwe wokukhipha isisu ngokukhetha amalunga edale eliphakameyo ele-Supreme okwabangela ukuthi kwesulwe umthetho othiwa Roe v. Wade. Umkhankaso kaBiden ubona leli kulixesha.
Okweminyaka engamatshumi amahlanu umthethwandaba wanquma ukuba kulilungelo lomuntu ukungavezi imfihlo yempilo yakhe. Kodwa kuminyaka emibili edluleyo leli lungelo lathathwa. Ake sibonisane. Kulomuntu oyedwa owabangela lokhu uyakuvuma njalo uyaziqhenya ngakho nguDonald Trump.
Udubo lulapho izigaba eziphikisana khona lo Trump njengaseFlorida. Abavoti bezigaba zeArizona neFlorida baza kuba bevotela ilungelo lokuzithwala kwabomama. Imizamo efanayo ezigabeni zeKansas leOhio kuminyaka emibili edluleyo ibisehlula abebandla lamaRepublicans. UTrump ukhumbuza abavoti ngokuqakatheka kodaba lokususa isisu.
This 50-year battle over Roe v. Wade took it out of the federal hands and brought it into
impi yeminyaka engamatshumi amahlanu kudaba lomthetho weRoe v. Wade lususwe ezandleni zemithethwandaba lwafakwa ezinhliziyweni lakumavoti abantu bezigaba zonke zelizwe. Sokusezandleni zesigaba ukuthi zithathe amanyathelo alungileyo.
Leli liqesha uBiden aselithatha.
Donald Trump is worried voters are going to hold him accountable for the cruelty and chaos he created.
Njengowaye ngumongameli umnumzana Ronald Reagan, ngiyaqina kakhulu ngokuthi abadlwenguliweyo abaya emacansini bengabomdeni lempilo yabomama kumele ulandele umzwangedwa kulolu daba, kodwa kumele unqobe kukhetho ukulondoloza isiko lethu, ngitsho khona ukuhlenga ilizwe lona engilusizi ukuthi liyanganxele.
Njengendlela yokuqinisa umkhankaso welungelo lokuzala, uhulumende kamongameli Biden liviki uqinise ukungethulwa kwemininingwane yabantu abavakatshela ezinye izigaba. Lokhu kwenziwa ngendlela yokuzivikela nokuvikela omama abahlala ezigabeni ezingavu meli ukususa isisu ukuze bengathoniswa ngoba behambe bayasusa izisu ezigabeni lapho okuvunyelwa khona.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu leRumba elizibiza ngokuthi ngamaprofessionals last number liphethe idlaladelalo elitsha elilesihloko esithi inja kamakhelwane. Leli qembu lidabuka ePlumtree kodwa licula likwele South Africa. Nangu umholi walo.
Chele 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 chele, chele 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 chele
Salibonani.
Ibizo lami ngumhlakanipho. Umhlakanipho wakomoyo ngokuzalwa. Ngokumanguba kodwa siyakhele kuzuzaphi. So ngokuzuzaphi plumpe mina. And then eqembeni ngilobaba omncane wami uThomas Ngoma. Bese siba lomtshana, umtshana wami u-Abel Ndebele. Siba ngu-3. Abel Chama drums, uJonas sijaswa ngamakatari sibe sicule futhi. Sesilama album nje amabili le-single track. And then futhi ngezi-5 sile single track esiyoyikhipha. Leyo single track esiyihlangane ne lo munye umfana kithi kule qembu elibizwa kuthiwa yi-Obles Uzaphi Masters.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ama phone number ethu nanga uzoqala ngawami athi 0838593692 leyo i phone number yami. Bese ufiteka Thomas ithi 0833869804.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje.
Silithembisa mpela injabulo ngaso sonke isikhathi. Ingoma isazoqhubeka ikhale njengamanje nje siyenze isimbi track. After that kule full album futhi ekhisimuzi esilungisela lena bakithi. Cela nje usekelo kini.
Abafana beplumtree bazibiza ngama professionals. Last number behlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Lingayikatshana zihlobo, likhumbule luyalandela uhlelo lwe live talk lapho esikhangela khona imali entsha ebizwa ngokuthi iZimbabwe Gold. Imali izaqala ukusebenza ngeviki ezayo mhla ka 30 lapho ezatholakala khona ezitolo lasemabhanga. Kwanele olivalelisayo ngontungami Linkomo nkololokwana kwamatukanduna lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.